L'un re North Carolina andò era maturno e alla notte di Battleground non arrivò tutti con una qui qui tutti rinnovano qui da cu any side sacca ndo kusaka tichiramba tichiona vachiuya kunoko.
Asi muchitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi dzinoongorora sarudzo kana kuti vaya vanoita polling zvakamira sei
gore rino? Ndinoona sokunonzi maDemocrats achaita zvakanaka chose kuri kukwidzana Citra governor ne Senate seat governor iri kumaDemocrats Senate iri kumaRepublicans saka ndinoona sokuti maDemocrats achatora Senate seat rokunoko uyezve kuti Joe Biden anogona kusumudza North Carolina saka battleground kuna makwikwi ingaenda either way.
Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuvhota zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica tichitodzokera kuma1900 chaiko chaikoko. Chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabude neuwandu wavo vachienda kunovhota gore rino?
Gore rino kunotarisa kuti kuchabreka manumbers ese okuvhota saka hongu kune excitement ombe and kuwana maearly voting pana issues aripo panyaya yeeconomy inowanzorerekera kazhinji kuma Republicans asi zvatiri kuona muma news bulletin nyaya yecovid nokuramba kukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvinenge zvinova izvo zviri pamberi peeconomy.